Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 25/2019 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tichitendawo kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patinoenda tichinofara, patinoenda tichinopemberera. Let us celebrate responsibly. Kufara kana kuti kupemberera Christmas haisi nguva yekuti ufarise uchikanganwa kana kuti kurasika. Nguva yekupemberera Christmas inguva yekuti udzamise ndangariro dzako.
Vanhu vakawanda munyika vanoti kisimusi haina kunyanya kuvafadza nenyaya yekusamira zvakanaka kwehupfumi.
Ya, ichokwadi, kune nzvimbo dzakadzinwana mvura dzakafanana neparto Virgin Park, Nege Park, Neboren Central, Dream Close. Nzvimbo idzi vatanga kisimusi vasina mvura. Reason ndeyekuti izvo hapana kukwanisa kuti panga paine enough planning.
Vamwe vanhu vemuHarare votamba kisimusi vasina magetsi nemvura. Pope Francis vona matira vanhu vari muupoteri muAfrica neMiddle East.
Ndakabva ndangopindawo mukukampaina ikokoko tichifamba kuti tenderera tichimhorosa vanhu tichitaura tichibvunzana tichikweshana papfungwa apa endi pakazodzokawo maresults tikatoona kuti zvandinenge ndatowanawo maresults kuti ndinokwanisawo kupindawo sakanzura.
Tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chakasarudzwa kuve kanzura kuSweden. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda muHarare vanoti kisimusi yegore rino yange isina mufaro wakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvoupfumi. Asi kunyangwe zvakaoma kudaro, vamwe vanotiwo mufaro wavo uri mukurangarira kuzvarwa kwamambo Jesu Kristu. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushaikwa kana kushomeka kwezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, magetsi, mvura yekunwa, mabasa nezvimwe. Studio 7 yatenderera mumigwagwa yeHarare ichinzwa kubva kuvanhu nezvezuva rekisimusi. Amai Chenai Shiri vekudzivara sekwatu vanoti kisimusi yegore rino yange yakaoma kudarika mamwe makore nekuti vange vasina kana huku zvayo ukuwo vari murima sezvo kusina magetsi.
Hapana chekumbonyanya kumbopembera because economy yacho inatombomira mushe. Mafees akatarisana nesu nhasi sijasanada Wednesday honestly. Mafees akapira singamboite takatika mari nhasi then what? Even magetsi achona hakuna unocelebrata chi. Hapana kutongofungawo nhamo dziri nyika munomu.
Mashoko aya atsinhwa nababashe patisa vanhu vekutinworld north.
Christmas yakadhakwa hakuna mari number 1, number 2 hakuna magetsi. Toitamba sei Christmas yacho magetsi aenda tisatabika. Saka mafiriji madrinka anenge achipisa. Saka tinoti Christmas ii Christmas pachiyo.
Amai Charity mubaiwa wekuWestgate vaudza Studio 7 kuti vaswera vakarara nokuti vakashanda zvakanyanyisa gore rino zvokuti nyama dzomuviri wavo dziri kurwadza.
Since we are not going to Zorora, because we have been working through and through, so we are going to Zorora.
Mukomana wechidiki tinotenda mhundwa anoti akazvagwa musi wekisimusi saka atsvaga huku nenyama yekuti apembere bhavhadhe rake aine shamwari yake yepamoyo tinashe kadende.
Tichatombotsvaga plan yedu kunogochawo nekugodai kozina sibhethidhei rangu tisa hatitombotiwo plani nemabrothers edu.
amai nyara ichikwiri chabika vanobva kubwera vanoti vachatora huku pane dzavanotengesa kuti vabikire mhuri yavo nhasi kupembera Kisimusi.
Ndinochengeta huku ndichatora huku dzangu ndichingogochiwa pamwe chete nevana vangu namhani shamwari.
Studio 7 yawanawo mukana wokutaura namufundisi Sam Dube vekutabernacle of faith iyo iri pasi peapostolic faith mission kuHarare West. Mufundisi Dube vakurudzira vatendi kuti vasarasa hunhu pamhembero yeKisimusi.
On that note, ndinokumbirisawo zvekare patinoenda tichinofara, patinoenda tichinopemberera, let us celebrate responsibly. Kufara kana kuti kupemberera Christmas haisi nguva yekuti ufarise uchikanganwa kana kuti kurasika. Nguva yekupemberera Christmas inguva yekuti udzamise ndangariro dzako, uchifara ndangariro dzako dzakadzama, kuti zviro kwazvo kune basa guru rakabatwa mukati meupenyu hwangu. Ndinozi Pastor Sam Dube, ndiri kutinwa North Apostolic Faith Mission, Tabernacle of Faith. Ndinoti muve neKrisimusi yakanaka, muve ne 2020 yakarovafadzwa muzita raJesu. Amen.
Vatuwo zuva ranhasi ndere kupemberera munhu akasunungura mweya yevanhu vese kuti upenyu hwavo huendeke zvakanaka.
Tinoya kuzopemberera munhu akazotisunungura. Tinoya kuzopemberera vanhu vakaita kuti nyika yedu kana kuti upenyu hwedu huendeke zvakanaka. Munyika medu chaimo chaimo tinopemberera mazuva akabarwa, vanhu vatinotaura chiti maliberation heroes edu, tinokorokotedza kana tinorangarira izvozvo. Asi ndinotenda kuti the greatest hero of all ndiJesu Kristu, the greatest liberator ndiye Jesu Kristu.
Mufundisi Dube vakurudzira zvakare vatendi kuti vasatsauka munzira yokutenda Jesu Kristu chero zvazvo nyika iri kuvava nemarwadzo.
Saka panonzi Jesu Kristu azvarwa, we should celebrate. Why should we celebrate? We celebrate because we have a new opportunity. Tine mukana wokutangisa pacho upenyu hwedu. Iko zvino tichibva panapa, next week this time tinenge tatopinda mugore idzva. Patinopinda mugore idzva iro, do we understand kuti Jesu Kristu paakauya pano panyika, he came to give us a fresh start. What are we doing with our lives? Kuomerwa kwamba kwakaita 2019 wopinda wakakutakura muna 2020 iye Jesu akazvarwa pano. Hapana zvaungochiita.
Mumakore adarika vanhu vaiburitsa maredhio avo panze vachiridza nziyo dzakaita sedza Paul Matavire kusanganisa Dindindi Full Time, asi nekushayikwa kwemagetsi izvi zvave zviroto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamira.
Vamwe vagari vemuHarare vari kunyunyuta kuti vatambazorore Kisimusi vasina mvura mushure mekunge kanzuru yavo yakundikana kuvawanisa mvura. Mumwe kanzura weguta reHarare vaDenford Ngadziore avanomirira Ward 16 kumaBerain vanoti mimwe misha yemudunhu ravo iyo inosimbowana mvura nguva dzakawanda rwendo runo yanga isina mvura. Vangadziore vanoti vanoona sekunge kanzuri yavo isina kuringa zvakanaka kuti vagari vakwanise kuwana mvura panguva ino yakakosha yezororo reKisimusi. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ya, ichokwadi, zvakafanana nenzvimbo mwainomirira ini. Pane nzvimbo dzinozikana dzakafanana neSendonga, idzo dzinozikana kuti hadzina mvura for the last 17 years. Asi kune nzvimbo dzagara dzinowana mvura dzakafanana nePart of Virgin Park, Meg Park, Neighboring Central, Green Cross. Nzvimbo idzi vatanga Christmas vasina mvura. Reason ndeyekuti izvo hapana kukwanisa kuti panga paine enough planning. So in my view, ndakaona sekunge zvisi paidiwa kuti paizogurongwa kuona kuti izvo mvura yaiwanikwa semaresident. Ngokuti nguva yeKrisimusi inguva yakakosha chose yekuti vanhu vanga vachifara nemhuri, vachiparana magifts, vachiita zvakasiyana siyana. So zvanga zvakakosha kuti panga paine mvura, but zvisinei vanhu vari kufara zvavo badambudziko vombeaakawanika futi nyaya yekuti izvo hakuna futi magresi maresident, they are heavily affected.
Imi muri kansela weguta reHarare, hamusiri mhemene muchifanira kunge muchironga kuti vagari vawane mvura munguva dzakaita saidzodzi?
Ichokwadi, ndiri kansela nzvimbo yeguta reHarare, ndotomirira Harare nomarcal policies vama makansela ari muno. Asi dambudziko ririko nderekuti isusu our role as police makers is to save the police, to save the agenda. But in basa re-technical team and our management to implement whatever the results here. So patakavhara last week, takatoagiria tichobvunza kuti everything is okay. Vakati tine nyaya yemasaris, atini mashandiro vese vakuti vaona masaris, vaona futi mabonus. Zvakare zvikanzi pahoriday tentarisire kuti tike tine enough chemicals zvakarimi zvakasiyana-siyana kuti mvura inge iripo. But mvura iyi hazvire kuti ive dai mvura yawanikwa yaikwana maresources ose. Because inoziva kuti mvura yekudara haikwanisi kukava vanhu vese because vanhu vawandisa kupfuura mvura iri kudini inobva kulekichwero.
Saka mune dzimwe nzira here dzokuti vanhu vange vachiwaniswa mvura nokuti tinomboona pane mabhauza kuitawo mabhohoro nezvimwe zvakadaro?
Chokwadi, tagara tine bhauza ratinaro riri paneighboring district office. So bhauza iri rubatsira chose vadambudziko rimwe ratinaro ndiye kuti hatina chokufambisa. So ibhauza rangu kuti sometimes kana pasina chokufambisa kuti ridhonze bhauza yacho zvinopera zvaafekita maresidenti.
Avo vanga vari kanzura ward 16 kuMarlborough Rain muHarare vaDanford Ngadzore vachitaura pari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kune mhuri yeZimbabwe yakawanda, zoro rekisimusi rinonakidza vanhu vakaungana pamwe chete semhuri zvikuru kumusha uko vanodya nekunwa vachipemberera kuzvarwa kwaJesu Kristu. Asi vamwe vari kunze kwenyika nevari munyika vanopembererawo zuva iri vari pamabasa. Vamwe vari kunze kwenyika vanenge vasingaende kumabasa, ndivo havo vanounganawo sehama neshamwari vachidyawo nekunwa. Kazhinji vanobika chikafu chinonyanyodyiwa kumusha panguva yezuro rekisimusi. Mwoyo vanhu vari kunze kwenyika vaungana kuti vapemberere kisimusi vari pamwe chete semhuri ndiamai Chenai Mutambasere avo vari kuEngland. Amai Mutambasere vanoti kunyange hazvo change chiri chishuwo chavo chekutamba kisimusi vari kumusha nevamwe vakaona zvakakodzera kuti vange vari kuEngland nemhuri yavo. Katinzwei hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nasi zuva reChristmas tabatanidza nehama neshamwari, mukoma wangu nemhuri yake vauya tiri kungobika. Huku dzedu dzatajaira dzekuZimbabwe nedzimwe dzatakazozivawo tava muno tichidya tichitamba marekodi.
Mune zvamakaitawo here kune vari kumusha?
Vari kumusha takangomhanya-mhanya kutsvagawo magrocery kubva kuSouth Africa, kutumira mari nesenditu nezvakangosangana-sanganawo kuti ivo vawanewo kana yekuti vatengewo madrinki. Vafarewo tifare pamwe chete musi weChristmas tichipemberera kuzvarwa kwaJesu.
Vamwe vaimhanya-mhanya vachigadzirira kuenda kumusha kuti vange vaine hama neshamwari pazuva rezoro rekrisimusi, imi sei makafunga kuitambira henyu kuEngland?
Takatotambira kuEngland nokuti takada kutarisa bhajeti raishona rekuti isu tobva kuno toenda kuZimbabwe tozochigadzirira Christmas zvetiri kuZimbabwe kuti tifare pamwe chete nevamwe. Takaona kuti hazvibudi mari yachaikwani, saka zviri nani kuti sigare kuno, vari kuZimbabwewo tongopemberera navowo tichingovatumirawo zvimari zvokuti vakwanisewo kutenga one or two things vafarewo nesu sekufara kwatiri kuita tiri kunoko.
Asi munonzwa sei kunge muchipembera zuva reChristmas musiri muZimbabwe?
Izvo zvakaoma uye hazvijairiki. Ndinotarisa kuti ndave kuno kuUK kuda kwemakore kuda anosvika kana 20. Asi gore negore unenge uchingoshuvira kuti dai wanga watambawo Christmas nevamwe ivo vacho vachiri vapenyu, unenge uchingoshuvira kuti dai manga maonana. Even kana wakanzwa kana kuti vamwe vakanga vane mutambo waunenge vachiita, unenge uchingonzwawo kuti ndingadaiwo ndiripo ndakafarawo nevamwe. Tenge tichingotarisa every year kuti kuda zvakanakawo kumusha rimwe gore tarongedzawo toenda tonogara pamwe chete nevamwe.
Mataura nyaya yekubika nekugadzirira zvii zvamuri kubika?
Kuno tinonge tichingosanganisa kana kuti hatinenge tichida kudyika zvekuno asi tichida kurangarira futi zvekuZimbabwe. Saka ndikatarisa iko zvino tine dharikuni ndiro ratamukira kuisa muoveni zvinoenderanawo nematradition ekuno. Asi chinhu chatisingashotesi Christmas yega yega, huku yedu yechibhoyi yatinoti hard chicken inenge ichingovapo nezvikanganwa hama hatizvireki, ndizvo zvatinoita mastata
nesadza
rezviyo zvese zvatinenge tawana zvekumusha.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, amai Chenai Mutambasere vari parunare kuEngland naJonga Kandemiri weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko avo epazuva rekisimusi kuvatendi vose vepasi rino, Pope Francis avanoti vanhu vanofanira kurangarirawo vari muupoteri uye vana vanoraswa nekushungurudzwa. Setsika yavo pazuva rekisimusi, Pope Francis vataura vari paberere re St. Peter's Basilica kuVatican. Pope vapa muenzaniso wevana vari kushupika kuSyria, Lebanon neIraq. Vataurawo nezvekunetseka kwevanhu vemuAfrica nekuda kwehondo nekusagadzikana kwenyika zvinopa kuti vakawanda vagume vave muupoteri. Pope Francis vanamatirawo vatungamiri venyika yeSudan kuti vawane uchenjeri hwekuzadzikisa chibvumirano chavakanyorerana. Vanamatirawo vanhu vekuVenezuela nekuUkraine uko kusina kugadzikana zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika. Pope vari kutarisirwawo kuonanazve nevanhu vachinamata paSt. Peter's Basilica mangwana uye nemusi wesvondo. Zviuru nezviuru zvevatendi nezuro zvakaenda kuWest Bank kuBethlehem kunogadzirira kupemberera zuva rekuzvarwa kwaJesu Kristu remusi weKrisimusi nhasi. Panzvimbo inofungidzirwa kuti pakazvarirwa Jesu Kristu yekereke yeNativity, mutungamiri wenyika yePalestine Mahmoud Abbas nevamwe vakuru vakuru vakashanyirawo nzvimbo iyi. Iko zvino tochinzwa nyaya yechizvarwa chemuZimbabwe chakasarudzwa kuvakanzura mune rimwe dhorobha remunyika yeSweden. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vatichaona Maposa, murume ane makore makumi mana nerimwe uye ndikanzura webato reSwedish Social Democratic Party mudhorobha reUmia riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika yeSweden. Vamaposa vakatanga kuenda kunotsvaga mikana iri nani kunze kwenyika vachangopedza chikoro mugore ra1997 apo vakaenda kuAmerica, asi vakazodzoka kumusha mushure megore nekuda kwetsaona yaive yaitika mumuri mavo. Vagara munyika kwemakore anechitsama, vamaposa vakazowana mukana wekuenda kuSweden, asi sevamwe vanhu vakawanda vanotsvaga maforomanyoro kunze kwenyika vakashanda kubva pasi kuti vasvike pavari pari zvino.
Mazuva iwayo ndaisevenzawo mabasa akasiyana-siyana. Rimwe remabasa awo ndaisevenza nawo ndere zvemitambo mitambo izvi. Takawanawo mukana kuti tiende kuko. Patakaenda kuko tikanoona kuti kunenge kuri nani. Ndipo ndakabva ndafunza-funzawo kuti saka kuti ndidzokei kunoku ndikazvifambisawo sei. Ndikawanawo vakandibatsira.
Kunze kwekuita basa ravo rekuve murongi wekuvakwa kwemaguta kana kuti city planner, vamaposa vanoratidza chido chikuru chekuita mabasa anobatsira vamwe vanhu. Vanoti vakawana mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika nekuti vaigara vachisangana nevamwe vebato reSwedish Social Democratic Party avo vakazovakumbira kuti vakwikwidze pachigaro cheukanzura muguta ravanogara gore rapera.
Ndakabva ndangopindawo mukukampeina ikokoko, tichifambawo tichitenderera, tichimhorosa vanhu, tichitaura, tichibvunzana, tichikweshana papfungwa apa. Endi pakazodzokawo Mari South tikatoona kuti zvandinenge ndatowanawo Mari South kuti ndinokwanisawo kupindawo sakanzura.
Pakuverengwa kwakaitwa vanhu munyika mugore ra2012, Zimbabwe ine vanhu mamiriyoni 13, asi gwaro reWorld Bank rakaburiswa muna 2016 rinoti nyika ine vanhu mamiriyoni 16. Hapana mafigiri akajeka ehurumende anoratidza kuti zvizvarwa zvingani zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika, asi zvinofungidzirwa kuti vanhu vanopfuura mamiriyoni 4 vari kugara kune dzimwe nyika. Vakawanda vevanhu ava vanorarama nekuita mabasa ose ose kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo nehama dzavakasiya kumusha. Vamaposa vanoti vakabatsirwa zvikuru kuti vasvike pavari munyika yeSweden nekuti vanhu vakawanda vemunyika umu havana rusarura rudzi uye vanotambira pfungwa dzevamwe vane mafungiro akasiyana.
Variko vane mfungo yavo yekuti Sweden ndeyedu isusu vachena, imi vechitema dzokudai kunyika kwenyu, asi ndingati vashoma. Endi simba ravo harisiriya rekuti tingati rakanyanya kuwandisa zvekuti ndingazonzi ndichifamba pamugwagwa ndinenge ndichitya kuti dzimweni dzenguva ndingazosvetukirwa nevanhu.
Vamaposa vanoti maonero avo ndeyekuti vanhu munyika vanofanirwa kuve nemafungiro matsva mune zvematongerwo enyika, kuitira kuti vatambire pfungwa dzevamwe vane mafungiro akasiyana, vachiti izvi zvinobatsira kudzivirira mhirizhonga mune zvematongerwo enyika uyewo kuti nyika ibudirire.
Nguva dzanguwo ndedzekuti dai vanhu taona kunzwisisana, towirirana tichiziva kuti zvatiri kuda nezvatiri kumhanya nazvo mumapato edu izvi, chinangwa chacho ndechekuvaka nyika yedu pamwe chete Zimbabwe.
Vamaposa vakazvarirwa kuvulilima kuchamhembe kwakadziva kumavirira kwenyika yeZimbabwe mumhuri ine vana vana kusanganisira vasikana vaviri. Vakaita zvidzidzo zveprimary nesecondary muzvikoro zviri muHarare vakazopedzisira zvidzidzo zveA-level muguta reMasvingo. Vamaposa vanogara vachishanya munyika yavo yechizvarwa uye vaive munyika munguva shoma yapfuura vaine vamwe vakuru vakuru vesangano reSwedish Development Agency SIDA, iro rinopa rubatsiro kune vanoshaya kunyanya madzimai nevana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Iko zvino tochimboenda kuvatereri vedu veStudio 7 tichinzwa kuti nasi pazuva reKrisimusi vaswera vachiita zvipi uye zvii zvavari kutarisirawo.
Makadini kowa wande ya rakwana zuva riyara taitaura ratamuzi. Zuwa rakwa nimirodi, tirikuti isu wawande, rawaiwo Bhaibheri renyu, mutore Jeremia chapter 52 verse 31 kuenda pa 34, muziwe kuti ndiana akabere kwa musi wa 25 nhasi. Muswere zvakanaka, harisi zuwa reKrismasi hatina chatoti iwai naro kwamuri, harina basa. Chatinoziva ndechekuti kufa kwake kunotiigira kudzikinurwa pamurayiro wezvivi, uye kuibva kwake kunotitaridza ukuru bwake hwaJehovha. Uye kumuka kwake kunotuigira ruponeso nokuoneswa kupinda mumhiko yeupenyu husingaperi hwaanotitengera paropa repamuchinjikwa. Amen.
Makadiriko asamari weStudio 7 apo. Ini ndiri kuda kukwazisa vana vangu vari kwaMutare, kuna Tipio Linda Chikata, Nadia Chikata, Luisa Chikata, Ose Bridget Chikata, ndodzoka kuno kuJohannesburg ndoda kukwadziswa mwana wangu mukomana anonzi Tondirai Chikata nemudzimai vake. Ose ndinovakwadzisa ndichiti muve negore idzarakanaka, tatide chisuwo chekunga tiri tese, asi taramba nemabasa atoshandaya. Ndinodzoka zve kuZimbabwe ndoda kukwazisa hama dzangu dzese dzinogara kuApeworth kuHarare, kusanganisira munenge nawo mama angu inonzi Maitapiwa, hanzvadzi yamama angu inonzi sekuru baba Maki nemhuri yavo yese, kusanganisira ana Maki, ana Sim Florence, ana Mainfrisca vose, tichisawo ana Rudo vose vana makanaka, tinokwazisa negore idzarakanaka. Mwari ngaakuitirei nyasha ikoko. Todzoka kwaMutare ndoda kukwazisa nharaunda yese kuHobhosi inondidziya.
Muri yeZimbabwe, inini ndiri nane zvangu, ndinoitwawo Jeshua Muyambo ndichibva kwaMutare. Ndiri hama dzangu ngadzifare pamwe nana mai angu, ngavafarewo nababa vangu nemhuri yangu nezita raJesu. Amen. Krisimasi ngavatambe zvakanaka, hakuna kukuri bho.
Mamuka sei paStudio 7. Tinongoti Merry Christmas kune munhu wese nevabiki vechirongwa. Aiwa, tinotenda nenhau dzamunotipakurira, sezvo iri nguva yeChristmas. Aiwa, ndinotenda nemashoko ataurwa Cross Border Association kuti zviri nani kuti munhu uchibva kuno kusaudishanisa kurodhi yekuchi yekuenda Zaabit Bridge because azoshuwa rodhi yashata ndongotiwo neimwe nyaya ndoda kududzira yekuti vadiki izvishuwa mabasa hakuna but ngatitrai by all means kutsvaka something chaunokwanisa kuitawo chinokuraramisawo kuti project yako iendeke because Bhaibheri rinoti Mwari anobatsira anozvibatsira at least iwe wakaita step ahead nyange zvinhu zvakazochinjawo unongoone pekutangirawo pane kuti tenichingoblema kuti hurumende haisi kutipa mabasa of which munhu unogona kustata small business rako mbichana mbichana ikonomi yakaoma zvayo but zvinoendeka aya tinotenda tinoti Mufare Munyasha ndi Arnold Mari ari paPretoria ndoda kungokwaziso hama dzangu dziri kuZimbabwe kuti Mufare zvakanaka hama dzekwamari hama dzekwakunzi hama dzekwaforoni
makadiko apo pastudio 7 vashamarari vose vandisingakwanisi kudoma hangu nemazita nouwandu hwenyu hwose ndinoti muve nezororo rakanaka uye ndinokutenda nebasa ramunotibatira ndinoda kukwazisa hama dzangu dzose dziri munyika yezimbabwe ndichitanga nepachivhu apo pandinobva pandinozvarwa ndinoti kuna amai varipo makadii zvenyu ndinoti kumuri yose kwamuri yengwe makadii muri yose pamunjodzi makadii muri yose pabhobho apo ndinokukwazisai ndichiti muve nezororo rakanaka muringwarire musanyanyonwa kune vanonwa nekuti ndiyo nguva inoita kuti musangane nenjodzi ndinoti Mwari ave nemi pazororo iro.
Nako kambo Dumalana kubva kuna V featuring Dr. Tawanda tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Iko zvino tochienda kuchirongwa cheLife Talk. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvezuva reKisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutitumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vanhu vakawanda munyika vanoti Kisimusi haina kunyanya kuvafadza nenyaya yekusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Vamwe vanhu vemuHarare votamba Kisimusi vasina magetsi kana mvura. Pope Francis vona matira vari muupoteri muAfrica nemuMiddle East. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva reKisimusi rakanaka chose. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina ndingamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.